A very good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Friday, November the 4th, 2022. I'm your host, Marvelous Mhlanga Nyahuye. Tonight on Live Talk, we're looking at the continued incarceration of prominent opposition lawmakers who were denied bail by the High Court. Honorable Job Sikala and Honorable Godfrey Sithole and other 12 members of the opposition Citizens Coalition for Change have been in jail since June 14th, the day they were arrested for allegedly inciting public violence. All the accused are denying the charge. The case was conducted virtually. In its ruling, the High Court said circumstances have not changed since October when lower court denied them bail. The accused will return to court on November 15th for trial. Pro-democracy activists believe the matter is now politically and the Zimbabwe government is now using lawfare to silence the opposition as next year's elections trudges closer. Nasi muchirongwa che Live Talk tiri kutarisa zvabuda mudare repamusoro nasi iro raramba kupa nengo gumi neina the Citizens Coalition for Change mukana wekubvisa mari yechibatiso. Vanhu ava vanosanganisira nengo dzedare reparamende vaJob Sikala navaGodfrey Sithole avo vakasungwa muna chikumi vachipomerwa mhosva yekukurudzira mhirizhonga. Asi vasungwa avo vari kuramba mhosva yavari kupomerwa. Merwa dari rati nyaya yavo ichatanga kutongwa musi wa 15 mbudzi. Vanorwira kodzero vanoti havasi kufara nemabatirwo enyaya iyi vachiti zviri pachena kuti hurumende inoshandisa mitemo yenyika kuomesera vanopikisa sezvo vanhu veZANU PF vanopomerwa mhosva dzinotyisa vari kupiwa mukana wokutongwa vachibva kudzimba dzavo. Tabata Gweta renhengo dzeCCC Siva Jeremiah Bamu kutitinzwe zvaitika mudare nasi.
Darera pamutongo waro pachikumbiro chatanga taisa chekuti vasikala vapiwe mukana wekuti vatonge vachibva kunze. Dare harina kubvumirana nesu nekudaro rabva rati chichemo chatanga taisa pamberi pedare hachina kutambirwa, saka vasikala vanyimwa zvakare beyo.
Zvikonzero zvapiwa nemutongi ndezvipi?
Mutongi ati maoko ake anenge akasungikana pachikumbiro chakaita apa nekuda kwekuti haasi kuongorora zvikonzero zvakapiwa pakutanga-tanga zvakaita kutanyimwa bheyo, asi akungotarisa chete zvazoitika mushure mekunyimwa kwavo bheyo kuti zvinokodzera here kuti vachipiwa bheyo. Vakatarisana nezvazoitika zvashanduka kubva pavakatanga kunyimwa bheyo
kutanga. Saka maakuita sei kubva parizvino?
Tichagara pasi navasikala tondwa pfungwa dzavo tozotangira ipapo tanzwa kuti ivo vakuda kuti tiite sei nenyaya yavo.
Munofungei nenyaya yekuti vasikala varoramba vachingonyimwa bheyo nematarumadzimazvo pamwe nejasiti navo yakoti?
Sezvatanga tingotaura kubva pakutanga hatisi kuona mucherechedzo yekuti mutemo ukushanda nenhaka kwavo. Hatisi kuona mucherechedzo yekuti vatongi varikutungamira vasikala vari kushandisa mutemo chaiwo chaiwo pakupenengura nenhaka. Saka tichangoramba tichingozama semazamiro atiri kuita kuramba tichingotaura kuti mutemo unoti zvakati. Nerimwe zuva tinovimba kuti pane achanzwawo kuti izvi ndo zvinotaura pamutemo, izvi ndo zviri pamutemo, mutemo watanga kutevera.
Iyo nyaya yavo ichatanga kutongwa rini?
Nyaya yavo ichatanga kutongwa musi wa 17 November, asi pane imwe yacho yavaina vasikole vari vaviri ichatongwa musi wa 15 November.
Gweta riri kumirira vaJob Sikala nevamwe vavo vaJeremiah Bamu vachitaura naGodwin Mangunjira weStudio 7 vari muHarare. To hear more about what happened in court, for the benefit of our Ndebele listeners, Studio 7 reporter Mulondolozi Lovu filed this report.
Esethula izingqumo sakhe umahluleli weHigh Court uJustice Rogers Manyangadze wale ukhulula uSikala esithi akulalutho soluguqukile kuzizathu ezibangela ukuthi ancitshwe ibheyili yinkantolo kamantshi leHigh Court ukuzicelo ezisikhombisa azikweze kulawo madale ukusikhathi esedluleyo. Amagqwetha kaSikhala ebecele uJustice Manyangatse Foroma ukuthi elahle isinqumo sikamantshi sokwala ukumkhulula ngoba esithi kukhona osokuguqukile kulandela ukuncitshwa kwakhe ibheyili. Amagqwetha ebethe njalo ukuvalela lokuncitshwa ibheyili kukaSikhala lommeli weshitungwiza North ePhalamende uMnumzana Godfrey Sithole kanye namanye amalunga e-CCC alitshumi lane kubangela ukuthi uZulu weZimbabwe alahlekelwe lithemba kundlela imithethwandaba yakuleli eqhuba ngayo umsebenzi. Kodwa uMahluli uthe kumele kulandele umthetho kungelani lokuthi abantu bacabangani. Uphinde wathi isizathu sokuba ividiyo kaSikhala esetshenziswa nguhulumende ekumetheseni icala lokuthuthuzela uDlakela kayifakwanga nguye ebulenjini be-intanethi kaselandaba ngoba idale likhangela amazwi akhe hatsho ukuthi achaywa ngubani. USikhala labanye bakhe bethethwa icala lokuthuthuzela uDlakela olwaqhamuka enyathini kulandela ukubhubha kwelunga le-CCC uMoblessing Ali ocathengelwa ukuba wabulawa ngabantu bezanu-PF. Babotshwe mhlaka-14 ngoNhlangula okutsho ukuthi sebezadlikisa inyanga ezinhlanu bevalelwe. Igqwetha likaSikhala uMnumzana Jeremiah Bhamu uswele kakhulu isinqumo sika-Justice Foroma.
This is an appeal against an application for bail under changed circumstances. So it's not looking at the first bail that was denied, but it's only looking at the changes that we cited, whether they are sufficient to warrant his release on bail.
Ebesikwenza namhla besingakhangeli ukucelwa kwakhe ibheyili kwakuqala, kodwa besikhangela ngendlela esibona ngayo ukuba ibheyili yakhe ayincitshwayo wayincitshwa kule ndlela ezehlukeneyo kulalezo esizisebenzise khathesi, ukutsho uBhamu. UBhamu wengeze wathi sokusobala ukuthi imithethandaba yeZimbabwe ayisaqhubi kuhle umthetho, ikakhulu kundaba eziphatha amalunga ebandla eliphikisayo ele-CCC.
Atisikuona mucherechedzo wekuti vatongi vari kutungamira zvakasara vari kushandisa mutemo chaiwo chaiwo pakupenengura nyaya iyi. Saka tichangoramba tichingozama semazamiro ati kuita kuramba tichingotaura kuti mutemo unoti zvakati, nerimwe zuva tinovimba kuti pane achanzwawo kuti izvi ndo zvinotaura pamutemo, izvi ndo zviri pamutemo.
Ngativoni angati avahluleli lava valandela umthetho ngendlela oyona. Themba ukuba sizayala sicela ukuba bamkhulule, njalo siyathemba ukuba ngelinye ilanga bazakuzwa basezwisise ukuba akhululwe, ukutsho uBhamu. Umsekeli wesikhulumeli se-CCC uMnumzana Felix Magalela Mafa uthi njengebandla bazakwenza konke okusemandleni abo ukuba uSikhala aphume.
Siyalila, inhliziyo zethu zidabukile ngoba sezamile uSikhala nabanye bonke ababotshelwa ize. Sibona ngani ama high court judges nama magistrate bayesaba ukumkhulula ngoba bayakwazi ukuthi bangamkhulula bazaxotshwa njengabanye abakwenzayo kathesi abasekho emsebenzini.
Abebandla leZANU-PF bona bayakulandula ukuthi uSikhala labanye bakhe bayahlukuluzwa nje yileli bandla lohulumende ngendawo zombusazwe. Sixoxe lelunga laleli bandla uMnumzana Matthew Sivindi, yena othi uSikhala wathuthuzela uDlakela ngakho kumele ahlale ejele.
Kake hlale phakathi entolongweni akajeziswe, akafunde ukuthi umkhuba wokuwona njalo okuyenza ukuthi uZulu ahlamukele o abe violent kuhulumende lo mphakathi akusonto elungile. Besicela ukuthi uphume ngendlela ezayenza ukuthi noma umphakathi lozulu abone ukuthi kuqakatheke kakhulu ukulandelela umthetho.
USikhala uzaqhubeka evalelwe njalo aphindele emthethwandaba mhlaka-15 kulinyanga lapho uMahluli athi icala lakhe lizathethwa khona. Ngimele iThuthu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
As we continue discussing about the lawfare in Zimbabwe, VOA's Zimbabwe Service reporter Godwin Mangujira speaks to Harare lawyer Panganai Charumbira.
My reaction is that it is now evidently clear that the courts are captured. Honorable Scala and Honorable Godfrey Stole have got the right to bail. The reason why they are not being granted bail is surprising and shocking everybody. But what is very clear is that this has become more of a political matter, more of a political issue, as opposed to a legal matter.
So how should the two proceed in this regard so that they realize their constitutional rights?
I think the judiciary system, the Zimbabwean judiciary system, must attend to its conscience. It must know what is right and what is wrong. They must follow the law and not politics. They must grant the two honorables the right to bail.
Well, there's some view that this now needs a political solution. What's your take on that?
As a lawyer, I think we have got to exhaust all the legal rules, all the legal remedies, and I call upon the courts to behave in a manner that will return dignity to the judiciary system. As for those who are advocating for the political route, yes, let the politicians pursue that route is within their right, but as for the legal practitioners who insist and continue to push on the legal side.
That there was Harare lawyer Panganai Charumbira speaking to Studio 7's Godwin Mangunjga. Now, let's take a short break, but please don't go away. We'll be right back with you.
Research is on for Africa's the best and brightest minds in finance, cybersecurity, technology, and anything digital. Making social impact through cutting-edge technologies, innovation, and creativity in Africa. Out of 17,000 candidates from 50 countries in North, Central, East, West, and Southern Africa, only three will be selected from the top 10 continental finalists from Egypt, Nigeria, Ghana, Zimbabwe, Kenya, and Cameroon. Join the U.S. Chamber of Commerce and its prestigious partners, including the Voice of America, when the three finalists are featured at the U.S. Africa Leaders Summit in December 2022 in Washington. Stay tuned.
For those that have just joined us, please note that we are streaming live on all our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We're also live on YouTube, VOA Zimbabwe. For both political and legal perspective, we are now joined by Mr. Tawanda Jokora of the Citizens Coalition for Change, North America Province. And we're also waiting for our guest from ZANU-PF to join us to discuss this issue. Hello, Mr. Jokora. Kora, how are you today? Mr. Jokora, we can't hear you. I think we're having some technical issues there. I can't hear Mr. Jokora, but we are actually trying to get hold of also our guests from ZANU-PF to come in and weigh in on the issue. Aiwa nasi tiri kuedza kuti titaure isu pamusoro penyaya yezvatiri kuona zviri kubuda kumatare uko taona nasi vaJob Sikala navaStole vebato reCitizens Coalition for Change vawanikwa ivo vachinyimwa mukana wekuti vabhadhariswe mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba, asi vamwe vanoita nenyaya idzi dzezvematongerwo enyika vari kuti ivo aiwa tinomboona vamwe vanoita nyaya dzakaipa chaizvo dzakaipisisa vebato riri kutonga pari zvino veZANU-PF vachiwanikwa vachiendeswa kumatare uyezve vachiwanikwa vachipuwa ivo mukana wekuti vatongwe vachibva kumba. Saka ndo zvimwe zvatichange tiri kuda kuziva ipo pano. Let's go back to Mr. Tawanda Jokora. I'm hoping that our connection will be better this time. Welcome to the program.
Makadiitere Marvelous, tinotenda nekuburitsa nyaya yavaJob Sikala kuitira kuti mhuri yeZimbabwe nevamwe vese vakateerera vazive kushungurukudzwa kuri kuitwa vaJob Sikala nevamwe vavo.
Saka imi sebato reCitizens Coalition for Change muri kutambira sei zvataona zvichibuda mudare muzuva ranhasi?
Zvinorwadza, zvinoshungurudza nekuti vaJob Sikala vaStole nevamwe vese 17 vakavharirwa vekunyatsime havana mhosva. Ndo vari kutori ma victims tirikuona va Job Scala vakwanisa vose over 3 months vari mujeri vasina kutongwa. Ikodzero yavo kuti vatongwe vari kunze. Tirikuona vamwe vese vachisungwa, ana MP wadya jena, ana Priska Mupumira nevamwe vakarerekera kuzano PF vanosungwa vopinda mujeri, vopiwa kodzero yavo yekutongwa vari kunze. Asi tirikuona kodzero iyi haisi kupiwa va Job Scala vasitole nevamwe vese. Ndopanobva tatoona kuti zviri pachena kuti ZANU PF iri kungoshungurudza, iri kushandisa makot kuti irwise vanhu veTCCC nevanhu vari kurwira shanduko muZimbabwe. Izvi zvese izvi zvinoita kuti vana veZimbabwe vaone kuti hapana chatakarwira. Takarwira rusununguko, freedom. Vamwe vese, vanhu vese vari mujera vanofanira kunge vari kunze. Saka chatakarwira chii kana vanhu vasingakwanise kuita kodzero, kuwana kodzero dzavo dzekutaura, kodzero dzavo dzekuti kana vachinzi vapara mhosva vatongwe vari kunze.
Yes, sir, if we can just move forward as we wait for our ZANU PF guests to join us. So what do you think is the way forward? Some have been saying this, you know, they're urging for a political solution. What do you say as the CCC? What do you think is the way forward?
This is essentially a ZANU PF issue because we are seeing them, we are seeing that they are manipulating the courts, they are influencing the courts. There is no reason to start blaming CCC or President Chamisa or anyone or any citizen that we are not doing enough for Honorable Job Scala. The thing is, it's ZANU PF, it's the government that is influencing the courts. They are the ones that arrested him for no reason. For the record, Job Scala has been arrested more than 70 times. And none in these 70 times was he ever convicted of any of those crimes that he would have been alleged to have committed. And we know that Job Scala is going to walk out of that jail one day without any conviction, because he is not a criminal, and he did not commit any criminal offense. So this is just a political targeting by ZANU PF. We urge the courts to do their job, and ZANU PF to stop terrorizing the citizens. We are seeing an increased weaponization of our state apparatus. We saw in Bulawayo where ZANU PF literally declared war on the citizens, beating up people. You saw what they did to Honorable Tofa. That's a declaration of war on citizens. They declared war on citizens in Gokwe. They declared war on citizens in by-elections in Matabeleland, and that needs to stop.
Tombotarisa kuti pari zvino nyika yakatarisana nesarudzo dzegore rinouya, uye zve tiri kutiona kuti imi semapato totarisa veCCC, uko totarisa veZANU PF, mese matopinda muelection mode makuda kuti mutsvage rutsigiro. Pari zvino tingaona here vematare vachizowanikwa ivo vachi yenderera mberi vachigadzirisa zvinhu? But I'm hearing that Tawanda Jokora is saying he can't hear me, so hopefully you can hear me now. I'm not sure.
I can hear you now, yes.
While we're sorting out our technical issues on the sound, let's take one of our callers. We have Richard Moyo. Varikufona ivo variku South Africa. Makadi iva Moyo.
Vadare venyu vamuna vana baba vatawanda dzokora nevamwe vavo.
Mhm. Tipewo pfungwa dzenyu pamusoro pezvatiri kuona zviri kuitika mumataredzi mhosva. Takatarisa nyaya yava Job Scala nevamwe vari muchizarira navo.
Chekutanga, regai ndikane chiti nhauyi inorwadza zvikuru. Kana nesu pachedu tapera simba, tapera simba nayo. Maitiro ari kuitwa vaJob Scala zvino zvinotipedza simba, zvinorwadza, uye futi zvinonyadzisa kuona nyika yedu yechidare yeZimbabwe. Nokuti mune mhondi dzakawanda muZimbabwe dzinouraya vanhu, dzinobata vari madzimai echibharo, vamwe vachisungwa asi vanopuwa mukana wokubvisa mari chibereko ndotongwa ari kumusha kunze. Asi vaJob Scala nhasi uno kwaakashanu vachingorambirwapo napo nevavanawo vasitole. Zvinhu zvakadai zvinhu zvinotitambudza, zvinhu zvisingafadzi. Utongo hwakadai munyika medu hwautongo hwaHerode Pondio Pirato maitira vaita panguwa ya Jesu Kristu vaita nindre ya kada nindre ya ifadzi nukutu vazobu skala ma kusungwa kwa wakaita waka sungirwa zinu sina basa vaifana kungopua mukana sevamo vanuvese uifurise mwana we Zimbabwe asana sungi za akita zaka dai zinuratiza kuti izi za zema tongiru wei nyika yesu uifuti ni matare kauti makol majaji neva tongi vanuramba wa chungo zifu postponda na wizi vana ava vanu yivari kumwe nevamo vanu vanto tumiwa kutuwa ito zaka fane zizi ili nzire kuda kuti vajubu skala vagari mtorongo kumwe zimi jinji zinga gona uzikana voti zino guna usikavarimo na ya kadai aifazi ino waza kwa vare wa skala kala neso vano tino danyike Zimbabwe tino wanawe Zimbabwe nukuti vano gawita wata wakadai zose zwaruku wa zwaruku taura izo wangwita tibi atimizi matari zilipache na kutinyikedi ya Zimbabwe maitira ayo aifazi anu nyazisa asini chazino guna utizawisi umari variko kudenga umari vano una umari vano ndwa vano waka wanda wa isunguzo sumusulutewa jobu skala asini nguwa ya Jehova mwari kare shingi ya sika zicha one kwa sheti nukuti ni pachangu na weka fani ya indi fazi njiru wadu wa skuru ni zina wa Jehova ya wa Jehova skala nguwa kia za kukusa wekusa ajira saza rena wendoyo
Saka pamira pakadai wa moyo munofunga utishishu nufandra kuitwa
na wingu lipo ndiyo kuti kuwana ve Zimbabwe yangu vanye kuti kuwana ve Zimbabwe vese va bati muna mati nuku nyingi kira kwa chungu ita kuti dai mwaraka tunga mira kanzira va jubu skala nukuti zarati zoti matari pachao aasu kuita shimwechi nukuti vantu tongwa ni urume ndidi Zimbabwe ndozi nuka tibe nyika uye futi shimwehe doktora nisho kuti wana ve Zimbabwe vose ni nyika yedi Zimbabwe samu zoze gurino uyangaye zie muono ukushandua zinu jose muka tibe nyika yedi Zimbabwe. Lika na saru zika saa shandura ramangu wanare Zimbabwe vanu wacharambu wachungu sunguruzo wachungu sungwa endifutu kusungwa kunitwa vanava vanu tariso kutindive ganda ipi uyo futi ndive kala ipi wanu vakumba ipi kutariso kune vanu waka wanda mkatime nyike Zimbabwe watinu garati shinzu wanu watinu garati shuona vanungu washita madira jujina china waka sungu wato tulika na mazo wama vii vanungu wabuda asini na wea zubu skala wakanga wachi wachimirila anzazi ya kapondwa munuesa chizona ya kakandwa kata uzoku temu watimu kukunyatimu uko pati nasu uno zino ndizizu wakaitu wazina azitarisi wana zubu skala wano mosa na wasole wano mosa na yaka daya ina kizi kunyike Zimbabwe ingo nguwe kutingati na matini Simba tisa pira tariro vajobu skala mwaruri nga washaitira zakana kunya mwana Jesu Kristu wa jinji waka nga washiti nga urawe iya aka nga sina mosa asio kwa chaka zone kwa paka zimanyi pasirose saka ngati mire ini Simba pakuti gore ino tevera kana saruzi singe zasika lanu ngati vote ino wandu wili ndo change ino gura kumi kushandula jike Zimbabwe nyuti wanga uwe washaitira nizu zaka sena sewa taa vajobu skala nga wakare mtuongo nyuti waka tadza vajobu skala wana kutadza vanu kwa mpuo mmarisi batiso sevamu vana vee Zimbabwe vesu wabudu okunze vane kuziru wanu wakawana nureva na wakawanda mkatime nyike Zimbabwe kukua tebele kukula undu wakawala wava over 20,000 vanu batu vaniwa wana kusunga batu wajubu skala wana munu waka uraya
ai watu notenda cha hizo va Richard Moyo muvenezi varakanaka ndrukunzu wakuti mwe mnyarikani wedu va Frank Guni ve batu reza no PF vatitsika pachirongwa makadi va Guni
ilipo mkana
aiwa atiri wadishwe bitanga tukuda kunzwa tukuona zviri kuitika mumatare taona va Job Sikala na va Stole the Battle Citizens Coalition for Change vachinyimwa mukano kuti vawani kweivo vachitongwa vari kumba asi dzimwe nhengo dzebattle renyu rezano PF kusekutaura kwaita kola kuti takaona vamwe vakadai sevana wajira jena vachingomira pamberi pedare vana Mike Chimombe vachimiswa pamberi pedare vachibva vapuwa mukano wekubhadhara mari yechibatiso tinga ati supane zvematongerwe yenyika here zviri kupindira munyaya idzi Maguna
ndiripo so handiziye kuti zvematongerwe yenyika zvinopinda papi nekuti nyaya iripo ndeyekuti matare edzimhosva haatongwe nezanu PF anoteedzera mutemo sezvauri mubumbiro redu remutemo matare edzimhosva vatongi vekumatare edzimhosva kubva kumajudges kusvika kumamagistrate havaripote kuzanu PF independent body sezvatinoziya zvatingataure ndezvekuti vari kumhanya mhanya kuti ndezvematongerwo enyika tine mubvunzo mukuru kwazvo wekuti pane akamboverenga here zvikonzero zviri kupiwa nedare rekwamagistrate zvokunyima vasikara mukana wekuti vabvise mari yechibatiso vagotongwa vachibva kumba hazvina zvatapana chatichasanduka kana vanhu vasina kuverenga zvikonzero zvekupiwa nematare vakumhanya kutaura zvematongerwo enyika saka tiri kukumbira chaizvo kuti vemaopposition nemiwe vatori venhau dei mamboverenga kuti matare ari kuti chikonzero chavari kupa chikonzero chacho chiri pamutemo here kana kuti hachisi pamutemo ndonyaya yatingataura kwete kuti ZANU PF hainei nezviri kuitwa navasikara zvavari kunoendwa ZANU PF hainei nekutonga kwedare haisiyo inotonga matare ndo ari kutonga.
Let me bring in now Mr. Tawanda Jokora. You are hearing what Mr. Frank Guni is saying from ZANU PF. He says, have you read why the court is denying Honorable Sikala and others a chance for them to pay bail and be actually, be ruled from home?
Tinoverenga zvinonyorwa mazuva ose, titotarisawo zvakare vamwana vari kupara mhosva dzakafanana nedzinonzi vajobskara vakapara. Kune vanhu vakataura kuti job vachamisa ngavaurayiwe. Kune vanhu vakataura kuti vanhu veCCC vanofanirwa kutswanywa. Vanhu vese ivava hapana akaenda kujeri. Asi vajobskara vanonzi vakataura kuti vachakonzeresa mhirizhonga muchitungwiza. Zviri zvekunyepa zvakare. Asi iyoyi ndomhosva yavagarira. Vamwe vese ava vari kunze. Totarisawo zvakare kuti kune vanhu veZANU PF vanopara mhosva dzakatopfuura ipapo. Ana Priska Mupfumira akaba $90 million, mari yaikwanisa kunge ichikurudzira nyika ichishandiswa munyika medu. Vawadya jena vakaba mazimari akanyanyisa, asi iko zvino vari kutongwa vari kunze. Saka izvozvi ndozvinozoita kuti tione kuti vamwe vanenge vasungwa vari kupiwa kodzero dzavo, vamwe vasingapiwe kodzero dzavo. Ndoda kutaura kuna Dr. Guni kuti zviri kuitikwa kuna Honorable Jobskara izvi zvichinotoitwa chero kune vamwe vanhu veZANU. Saka tichida kutoti vanhu veZANU nemaMP acho vose tibatane tishoropodze zvinhu zvakaita seizvozvi izvi. Onai ana Jonathan Moyo vaakugara kunge muguru kunge makonzo. Nenyaya iyoyo yekuti tenge tichikurudzira zvinhu zvisina kunaka, ngatiregei kupembedzera zvinhu zvakashata. Tese sevana veZimbabwe tofanirwa kunge tichishoropodza zviri kuitwa kuna vajobskara, nokuti vajobskara vakapara kamhosva kadiki diki. Asi kune vanhu veZANU PF kana ndokunge vakapara, kune vanhu veZANU PF vakapara mhosva hombe hombe, asi vanongosvika vachipiwa kodzero yavo. Kodzero yavo vatongwe vari kunze.
Let me give also Mr. Frank Guni, if you can just respond to what Mr. Jokora is saying. Vari kuti aiwa panofanira kuita mubatira pamwe kuti kana zvikazoitikawo kune vamwe vebato renyu reZANU PF munogona kuzowanikwa muchiwaniso wokundisa. Taurai tinzwa.
Let me be very clear. Dzimwe mhosva dzavari kutaura dzekuti vana vadye jena vakazodi, they are totally different issues. The courts look at individual allegations and they look at the merits. Mr. Jobskara has been charged with specific crime of inciting violence, which actually ended up happening. We all know there was violence in Nyatsime. We know Mr. Skar has not been found guilty yet. But that's for the courts to process. That's not for ZANU PF to process. Zvekuti kune vanhu vakazoba mari yakati vakazonzi vakaba dzimwe mari vana
unfortunately, Mr. Guni, I will have to cut you off there. Unfortunately, time is not on our side. I wish it was a soccer where we could give both of you extra time so we could also hear from Mr. Jokora. But thank you, Mr. Guni and Mr. Jokora. That brings us to the end of our program. I would like to thank also those that were live streaming with us. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye in Washington saying have a very good weekend.